Mushure mekunzwa nyaya dzinosiririsa dziri kuitwa nevanasikana, ndakashanyira rumwe bhawa remuchipinge rinonzi rinogara rakazara nevasikana vanorarama nekuita zvepabonde. Pandakapinda mubhawa iri nguva dzemanheru, rainge riine vanhukadzi vainge vakawanda kudarika varume, uye vazhinji vavo vachiratidza kuti vachiri vana vadiki vanofanirwa kunge vari muzvikoro zvesekondari. Vazhinji vavai vakapfeka mbatya pfupi pfupi dzaibata muviri yavo. Wandakatanga kutaura naye ndimuzvare Respect Gono, uyo akati aive nemakore makumi maviri. Muzvare Gono anoti ave nemakore maviri achiita basa rekutengesa muviri wake panzvimbo yekufarira iyi. Kunyange hazvo muzvare Gono achiziva kuti basa raari kuita rinoshoresa, anoti akatanga achimboita zvekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusvika akanda mapfumo pasi, sezvo vanhu vazhinji vaive vongochema-chema nekushaya mari.
Kuita basa ratiri kuita iri inyaya yenhamo. Unenge usina pekutangira. Chero kana kuti ugare pamba pacho hapana kana chaunoraramisa mhuri. Mhuri inongomuka yakatarisa iwewe kuti ndipei chikafu mamanzara. Apa chekuipa hapana. Kuti ude kudai kutengesa zvidhati hazvitengwi. Wotoona kuti kutopinda mbova kuri nani. Ukawana wodhora unomuka makuseni uchitenga chingwa chemwana.
Ndakanzwa kubva kuna ashande muyambo, uyo akati ane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa. Muyambo akabuda pachena kuti kurarama nekuita zvepabonde zvinhu zvinorwadza zvikuru. Achitaura nezveupenyu hwake, muyambo anoti akaita pamuviri ari pabasa rake akabatsirwa nemwana. Ndakamubvunza kuti sei asina kuzvidzivirira, akati iye dzimwe nguva varume vaanoita zvepabonde navo vanodambura makondomu iye asingaoni.
Vamunorwadza upenyu hwemu tosenzesa maprotekta, asi zvino nguva yekuti zvinotishaisa basa, because dzimwe dzenguva rinoputika usingadi kurinzwa kuti kondomu radii rabvaruka. Umwe noti ndakatoprotekta, iye anokutiunza nipfeke ndega, anokwanisangana kurivharura usiri kuzviona. Tinoedza kuti protect, asi dzimwe dzenguva dzacho tinokundwa nevanhurume. Zvinoitika pabasa redu rechihure iri unonge watozvipira kufa kana kupona, because vazhinji avavo vanhu vanotokutora vachikubhadhara vanhu vanobva kunze, saka hauzivi nezvake kuti anoita nezvei. Vamwe vanotora advantage yekuti ndoda kuti ane zvakati nezvakati kuti zvo zvangu zvibudirire. Notora munhu mubhawa, because akanditi ndine mari yakati, ini ndanzwa amaundi yemari yandoda kupiwa, ndinoenda kofara. Ende handizofungi kuti munhu ndinomuziva here anokuenda nenipi kaunti handiuraya here ndiri mumba mangu, because nandeda chii mari.
Muyambo akatiwo basa rekutengesa muviri iri riri kukanganiswawo nekuondomoka kweupfumi, nokudaro shuviro yake ndeyekuti awana anomubatsira nemari yekutanga mabasa emaoko.
Ini ndikaona heupi kune vangandibatsira nemari yestart kudzoka pabhizinesi. Ndiri mwana akakurira mufamily aita zvemusika. Handina basa randinosarudza, ndinoita rese. Ngoti problem iri pandiri ndeyekuti handina kubvira ndapedza chikoro. Kuchenjeresa hangu ndakachenjera kuerenga everything ndokwanisa, asi kuti nditi pandakasvika pacho ndingakwanisawo ndiitawo basa rekuti ndingapinda mugovernment handikwanisi, because handina macertificate acho. Ndakasvikira grade 7.
Muyamba anoti mari yaanowana iye nevamwe vake ishoma zvikuru, asi anoramba akashinga kuitira kuti awane chekupa vana vake vaviri. Ndakataurawo namende Skimo, uyo akati aive nemakore makumi matatu nerimwe. Skimo anoti sezvo basa ravo riine njodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde, iye nevamwe vake vanoenda kuchipinge hospital kamwe chete pasvondo vachinotariswa nanamukoti pamwe nekudzidziswa kuzvichengetedza.
Nevanhu vatinoshanda navo vamwe vacho vanenge vachiita zvikuya chitatu chechi, vanotitarisa nekutibayira vanonga vapinda munjodzi, nokuti varivo vanopinda munjodzi kubatwa nesiki. Saka tinotokurudzirwa kuti dzidzisai vechidiki vamunofamba navo, ndo vari kunyanya kubatwa nezvinhu zvakadai nezvisiki chichi, kuzi havasi kuziva mashandisirwo ekondomu. Vakati wandei kuno vakawanda vechidiki ndovakanyanya kuandastereke, vechikuru vashoma. Pamwe ma17, 18 nema22 ndo vakanyanya kuwanda mubhawa medu.
Ndakada kunzwawo varume vanonwira pabhawa iri ndokutaura neumwe akada kuzivikanwa nezita rekuti Shumba. Murume uyu akaratidza kurwadzikana zvikuru nezviri kuitwa nevanasikana vanotengesa muviri yavo ava. Shumba uyu akambofunga kuti ndaive mumwe wavasikana ava, akazosununguka kutaura neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndaive mutori wenhau. Shumba akati vasikana vari kurarama upenyu hunosiririsa. Akakurudzira masangano akazvimirira kuti abatsire vechidiki vane mari dzekutanga mabasa emaoko sezvo mari dzavari kuwana dzisina nemusoro wese.
Life yetiri kurarama daika vakadzi vari kuitadza rwozi mazuva ano chakutoitika madhiri vakadzi vagoni madhiri havatogoni kuita chinchonzi dhiri saka vanhurume ndovanogonoita zvemadhiri izvi mukatarisa vanhu vanoita zvekutengesa 3/4 izvezvika varume nyange zvita zvemabhiru chaizvaizvoka varume ndovanoyambuka vachienda kubhodha vana namozambico vachiita mabhiru nyangwe izvozvi muchipinge murikutengeswa fuel hapana mukadzi anoita dhiri refuel izvozvi murikutengeswa zvemadhiringi izvi hauna mukadzi anoenda kunhodhaku achinotengesa madhiringi varume ndovakwanisa kuti chii ndokwanisa kuti izvozvozvo. So the only way mukadzi anoona kuti ndingakwanisa kuti ndiite mari ka kutengesa mwiri wake and it's very easy and it's very easy and it's first month. Saka ndosaka kana zhinji vakadzi vachiita izvi because upenyu wacho hwakaoma. Saka of course vakasponsorwa chaivo vakaita maprojekt anomboitwa zvakafanana handiti vakadzi vakamboitwa maprojekt vakaita chifandwa kaya zvana beekeeping. Nguva zvagiroma huri muchipinge munomotorwa maprojekt anopera mapurokanda maprojekt mabroiler ehuku chaiyo chaiyo izvozvo zvinokwanisa kupedzawo chii zvokwanisa kupedza chihuri ichocho.
Mumwe wavana mukoti pachipatara chechipinge asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asina kupiwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti muchipinge zvirwere zvepabonde zvakadzikira kubva pazviuru zvishanu nemakumi matanhatu nechimwe muna 2015 kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mashanu nepfumbamwe mugore ra2016. Pandakapedza kuunganidza nyaya iyi ndakafunga kakawanda pamusoro pevanasikana ava vanoita zvepabonde nevarume kuti vararame vamwe vevarume vacho vaine zera rakaenzana kana kudarika vana baba vevasikana ava. Vana Sorojena Varere muhapwa dzeGomo vakataura vaona zvokwadi paya pavakati ukaona zvakadai zvoitika munyika vanhu vasingachanyare pasi panenge parohwa nenyundo zvechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muchipinge, ndini Patricia Mudadigwa.